Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi muvuro chikumi 6, 2016. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika gumi dzakabudirira pari zvino kuenda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuGabon. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanodzokera kubasa. Vanorwira kodzero dzevanhu vari kuratidzira paAfrica Unity Square vobirwa zvinhu zvavo. Va wiki na uchivayo, vanoti hapana chakaipa pakuferefetwa kwenyaya yehuori ya vanonzi vave kuongororwa. Batore MDCT rinoti kuongorora nyaya dzehuori kwakanaka asi kupedza nguva kana pasina anozosungwa. Nyaya yekushomeka kwemari yoramba ichinetsa munyika. IMF inoti upfumi hwenyika huri kuramba uchiderera zvakanyanya munyika dzekuchamhembe kweAfrica kusanganisa Zimbabwe. Harare Residents Trust yochema-chema nekumanikidzwa kwevagari kuti vaite maprepaid water meters. Vanotyaira ndege kuAir Zimbabwe vanoti vakapedzisira kupiwa mari yemihoro muna 2013. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM, tiri kutarisa nyaya yenhabvu kubudirira kweZimbabwe Warriors kuenda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations nekushaya kwava Muhammad Ali. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti +1 202 465 0318. Namba dzedu zvakare +1 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwe kuudza hama neshamwari kuti vafarire Facebook page yedu yeVOA Shona.